Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri Gunyana 15, 2020. Makatirira ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224.
Magweta ake vaedza kutsanangura kunendare kuti hasunzwa zvakanaka, mapepa ake kuhospitari apiwa kunendare. Asi zvakadaro dare rangu raishuwa warrant of arrest kana kuti bemba rekuti asungwe nemapurisa.
Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare nhasi. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 7531. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 5690, zvichitevera kupona kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa nhasi. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu negumi nepfumbamwe kana kuti 29,519,000. Uwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvina kana kuti 934,000. Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare sezvange zvakatarisirwa, kunyange hazvo magweta avo anga azivisa dare kuti muzvare Mamombe vari kurapwa muchipatara. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinhu zvakaipisisa kwazvo zvikuru sei dare redzimhosva ranga raziviswa kuti muzvare Mamombe vari muchipatara. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Mahere.
Nasi Joana Mamombe angachifanira kuenda kuport, asi atadza kuenda kuport nokuda kwekuti ari muchipatara asikunzwa zvakanaka kuburikidza nezvaakasangana nazvo, abduction netocha zvakaitika kwaari mwedzi yakapfuura iyi. Magweta ake vaedza kutsanangura kune dare kuti hasikunzwa zvakanaka, mapepa ake kuhospitari apiwa kune dare. Asi zvakadaro dare rangu raishuwa warrant of arrest kana kuti bepa rekuti asungwe nemapurisa. Mushure maizvozvo mapurisa aenda kuhospitari kuchipatara kwaangari ndobva vanomusunungura. Chiremba angati hakwanise kubuda nokuti hasati ari kunzwa zvakanaka, hasati apora. Asi mapurisa vanga vari 7 mapolice officers acho vamutora kubva kuhospitari kwaangari.
Saka pari zvino vari kupi?
Pari zvino ari pamwe chete negweza rake. Nyaya yacho iri kuonekwa kunzi saka zvofambiswa sei kuti warrant of arrest yacho kana kuti bepa racho ratarwa nedare kuti asungwe ringakanzurwe sei. Ndopavapatave pari zvino.
Ko iwo magweta avo vadini kuzvigadzirisa pavaona kuti havachakwanisa kuenda kudare nokuti vari kuchipatara?
Zvatinoziva isusu vanhu vemutemo ndechekuti kana munhu atadza akoniwa kuenda kudare, magweta ake anouya otsanangura. Kana zvinzi munhu ari muchipatara, unofanira kuunza umbowo hwekududzira kuti zveshuwa here uri muchipatara. Nyaya iyi iri kutooneka kuti hakusi kunyepa kuti Johana ari kudare, asi munhu ari kutiza kutongwa, asi munhu asi kuita sei asi kunzwa zvakanaka. Kana chiremba vangu vatotaura kuti haakwanise kuenda kudare nekondishen yaari yezvinezvi. Saka kungoti vasikana ava kana kuti ana Johana, Cecilia naNetsai vangoramba vachingoshungurudzwa. Hapana asingazive kuti vakapindana nezvakaita sei abduction yavo netosha. Hapana asingazive kuti vangu vatombori muchipatara havasi kunzwa zvakanaka. Isi nyaya yekuti munhu angapokane nazvo izvozvo, mapicha acho aripo, mavhidhiyo aripo. Saka isusu tanga tisingatarisire kuti dare ingatonge mutongo wakadaro.
Avo vanga vari mutauriri wemDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Meya weHarare vaJacob Mafume vabviswa pachigaro ukuwo mameya matatu eMDC Alliance achinzi abviswawo pazvigaro zvavo neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMafume avo vakabva kusarudzwa svondo rapera kuva meya weHarare zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaHebert Gomba neMDCT inotungamirwa namuzvare Kupe, vanonzi vadzingwa zvakare nebato rePDP rinotungamirwa namai Lucia Mativenga. Mutauriri wePDP vaNqobizita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMafume vabviswe pachigaro vachiti havasisiri nhengo yebato ravo.
Takaona zvakakodzera kuti zviite pamusoro pechisungo chakaitwa kugweru nomusi womugovero musi wa 12 September gore rino iri. Takamandeta SG vedu navanga vatakatuma kuti vaende netsamba idzodzo dzokunoita recall vanhu ivava nokuti havasiri kurepresenta mainterest emusangano wedu. Panguva ino ndizvo zvandiri kubvumirwa kutaura, zvizhinji tichazotaura pamberi, asi ndinoda kuita confirm kuti ndizvo.
Hatina kukwanisa kutaura navaMafume avo vakasarudzwa sakanzura weMount Pleasant vari kuMDC Alliance kutinzwe divi ravo panyaya iyi, uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo vati vaMafume havasi nhengo yePDP yamai Mativenga, nokudaro bato iri harina kodzero yekudzinga vaMafume mukanzuru sezvo PDP yamai Mativenga yakapinda musarudzo iri kudivi People's Rainbow Coalition yaitungamirwa namai Joyce Mujuru.
ZANU-PF yasvika pakupererwa pakutenderera musoro nekushaya zvokuita, nekuti isusu tinoziva vaMafume pavanga vari spokesperson wekuPDP vanga vasiri spokesperson wePDP yakafanana neya muzvare Lucia Matibenga. Nekuti kana vanhu ukanzi Simon umwe unzi Simon zvoreva kuti muri Simon waneri. Saka zvatiri kuona izvi kudzungaira kwemusoro, kushaya zvokuita, kubata pese pese kuda kuedza kuondonga kufamba kwebasa zvakanaka mukanzuru nekufamba zvakanaka kwebasa mubato reMDC Alliance. Saka hakuna vanhu vane mazita akafanana kuti umwe anonzi Nhamo umwe unzi Nhamo. Saka mukanzi Nhamo mese ndini Nhamo wakafanana. Saka tirikuona kuti kupenga uku nekudzungaira kuri kuitika munyika kwakuda kuparadza nekuondonga nyika yeZimbabwe nemaresources enyika.
Vashlachwayo vatiwo vatambira matsamba ekudzingwa neMDCT kwameya weBedbridge vamogencuve nemamwe makanzura maviri mukanzuru iyi. Meya weMarondera vachengetai marova nemamwe makanzura mana mukanzuro yeMarondera pamwe nameya weGwanda vaJoseph Majale pamwe nemamwe makanzura masere mukanzuro yeBulawayo uye mamwe makanzura maviri mukanzuro yeVictoria Falls.
Tagashira matsamba akati wandei ari kubva kumatowns akasiyana siyana manzwa Bedbridge. Meya vedu ni makanzuras mamwe 2 kuita 3 vese vakarikolwa kumarondera. Meya chengetai marova ni mamwe makanzuras varikolwa futi zvakare. Tino Harare the same, tinonzwa futi kuBulawayo pane zvaitika zvakadaro. Meya vedu Joseph Majale varikolwa futi kuGwanda. Saka tirikuona zvinhu zvakadai zviri pamutemo zvoramba zvichiitika nenyaya yekuti vanhu ndovanokondrola mutemo. Zvese zvasiri pamutemo hazvisi mubumbiro remutemo, hazvisizvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mukuru muMDCT yamuzvare kupe vaDouglas Monzora kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai, sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association raburitsa mashoko ekuti kudzingwa kuri kuitwa makanzura kuburikidza nekusawirirana kwezvikwata zveMDC kwave kukonzera kuti basa rinofanirwa kuitwa nemakanzura rimire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano Revoluntary Media Council of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru kuti zvimwe zviri mubhiri remutemo weZimbabwe Media Commission Bill hazvisi izvo zviri kushuvirwa nevatori venhau. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau wekuziva zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission Bill muBulawayo, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ Valoft Dube vati masangano anomirira vatapi venhau nemamwe anorwira kodzero dzokubudiswa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa akabuda pachena kubazi rezvokufambiswa kwemashoko pane zvaanoda kuti mutemo uyu uve wakaita, asi vanoshamisika kuti bhiri iri rakarasa zvimwe zvakakosha zvaka taurwa nemasangano aya.
Kana vakuita mutemo uyu weZimbabwe Media Commission Bill ngavadzokere kubva zvinhu zvataura nevanhu kuma outreach meetings, ngavaise izvozvo vazi capture like they were said by people. Ma stakeholder emedia akataura zvaanoda kuti zvibude pabhiri, it's not reflected and you simple are saying can you go back and capture zvinhu zvakataura nevanhu.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika vatapfuma machakaire avo vanovewo nhengo yebodi VMCZ vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuzvitsoropodza pachavo mukuita basa ravo, kwete kuti izvi zvive zvinosiyirwa kuhurumende chete.
Dai paramende nehurumende watambira chichemo chedu chekutishandire pamwe chete pasi pechinonzi co-regulation, nekuti isu tiri kufara zvikuru nebasa ratiri kuita rekutambira zvichemo zvinobva kuvanhu vanoverenga mapepa, vanoteerera maredio, vanongova vasina kubatwa zvakanaka munhau kana mune zvinenge zvanyorwa. Tiri kuona kuti tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kubatsira vachigadzirikana nevanenge vakanganisa kuvanyora.
VaInnocent Kurwa avo vakamboshanda semupepeti wenhau uye vari nhengo yeprovincial adjudication committee yeVMCZ muBulawayo vati zvakanakira veruzhinji kuti vatori venhau vakwanise kuzvitsoropodza pachavo vachitiwo VMCZ iri kuita basa rakanaka rekuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pane dzimwe nguva kana vatapi venhau ava vachinzi vanenge vatadza kuita basa nemazvo. Vati nyaya yekuti VMCZ inokwanisa kuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pasina mubhadharo inorerutsira veruzhinji.
Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti mayananisiro edu haana mari inobhadharwa kune munhu anenge akakanganisirwa. Aiwa, pane ruregererano rwavanobvumirirana pachavo. Mayananisiro edu hamutibhadhari, hatina kufanana nemagweta ekuti unonge ufana kubhadhara mari. Aiwa, chako kunge kungonyora kuti handina kugutsikana nezvakati. Mayananisiro edu anoenda nemitemo inenge yakaitwa nevaridzi vemanyuzipepa nevanyori yezvekuti vanonyora sei inonzi code of conduct.
Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nengo yebato reZANU PF vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vatapi venhau havana chekutyira sezvo Zimbabwe Media Commission Bill risati rave mutemo. Vaparadza avo vakambovewo mutapi wenhau vati ivo sevamiriri veparamende ibasa ravo kuti vaone kuti mutemo uyu uve unobudisa zvakanakira vatapi venhau pamwe neveruzhinji.
Takabvumirana kuti tinoda kanzuru inonzi Media Council of Zimbabwe kuti inge irimo mubhili imomu. Media Council of Zimbabwe iyi yozo shanda nechibvumirano chatakati co-regulation, nekuti Media Council iyoyi ndo ichaita maconduct nema ethics kuti tione kuti majournalists vanonge vachisenza zvakaita sei. Saka ndo ichagadzira mastandards emu industry iyoyi. Tinoda kuti ingoita zvinoitwawo kumaroya, kulaw society kumaroya uko, zvinoita kana kunana chiremba vemedical council. So ndo zvatinoda kuti zviitike muindustry yedu yevatori venhau.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe wemitemo mitatu kusanganisira Freedom of Information Act ne Cyber Security and Data Protection Bill iri kuvandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai kuti asabvise pamuviri vari kuratidzira muMalawi nekusafara neurongwa hwedare National Assembly hwekuzeya bhiri remutemo wakanangana nekubvumidza madzimai kubvisa pamuviri kana pachinge pakonzerwa nekubata chibharo nekubatwa chibharo kana kupihwa nhumbu nemunhu weukama. Vari kutsigira bhiri remutemo uyu vanoti bhiri iri rikava mutemo rinoita kuti padzivirirwe kufa kwevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri pagore rega rega, sezvo vanhu vachifa nekubvisa pamuviri nenzira dzisiri pamutemo uye dzinovhiringidza utano hwavo. Vakuru vakuru vesangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees pamwe nevakuru vakuru muUganda vari kushanda pamwe chete mukuedza kuunza runyararo zvichitevera kurwisana kunotyisa kwakaitika pakati pevagari nevapoteri kumaodzanyemba kweUganda. Kurwisana uku kwakatanga zvichitevera kusawirirana pakati pevapoteri vekuSouth Sudan nevagari vemuUganda vemunzvimbo iri kugarwa nevapoteri ava vachinetsana panzvimbo inowanikwa mvura yakachena. Vamwe vapoteri gumi nevapfumbamwe vanonzi vakakuvara pachiitiko ichi. Nyanzvi mhedzo zveupfumi dziri kuita maonero akasiyana pamaonero emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vanoti hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa nyaya yebhajet kuitira kuti hurumende isashandise mari yakawandisa mukubhadhara vashandi wayo asi mukusimudzira nyaya dzebudiriro. Vachitaura kumusangano webato ravo kuMidlands nemusi wemugovera, vaMnangagwa vakati mukati memwedzi gumi nesere vakwanisa kudzikisa mari inoshandiswa nehurumende kubhadhara vashandi. Vanoti kare hurumende yaishandisa mari inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% kubhadhara vashandi, uye zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% kuzvivakwa nemamwe mabasa ebudiriro. Asi vanoti iko zvino hurumende yave kushandisa zvikamu zvakaenzana mukubhadhara vashandi nemumabasa ebudiriro. Mashoko avaMnangagwa akambotaurwawo negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, asi panguva iyi vakawanda vakangoti vainge vakangosimbira kumuromo sepinjisi. Pakugadzirisa budget, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti
icho kwa di chocho asi makaona zvakare kuti surplus irunya iri kuuya apo ma expenditure ya hurumende kuma social services yakaita sana public health, yakaita sana education, yakaita sana social protection akaderera zvakanyanya. Rogore rino hurumende iri kutarisira kuti ingangoshandisa about 10% ye total budget kunyaya ye public health. Saka zvikuita kuti ma donors a support public health system yedu kutopfuura support iri kupiwa nehurumende. Zvinove zvinhu zvinenge zvisiri sustainable nekuti madhona anogona kungoenda anytime. Tiri munguva yecovid, vanhu vakawanda vakanganiswa zvakanyanya nemalockdowns. Ndoda kuti masurplus ari kugeneratwa nehurumende uyu anga achishandiswa mukufinanza public health, anga achishandiswa mukufinanza masocial safety nets, masocial protection.
Asi nyanzvi munyanzvi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti hurumende iri mugwara.
Budget deficit kana ikasanyatsotariswa nemazvo zvinenge zvakukwira kuti hurumende ndiyenenge yakukwerita mari dzese dzinenge dziripo mumusika wemari. Zvinoreva zvekuti mabhizimusi ndangu makambani anenge achida kukwerita mari haakwanisi kuzokwerita mari inoti inenge yakweritwa nehurumende. Uyezve mainterest rates anokwira kana achida kukweretwa nedzimwe kambani nekuti hurumende inenge inenge ichikwikwidzana nemakambani ekukwereta nekuti inenge ichida kufinanza zvainenge ichiita.
Ko chii chinobatika chiri kuitwa nehurumende? Vamuponda vanotsanangura.
Mari iri kunoshanda kugadzira Bed Bridge, Chirundu Road. Road iyo yakakosha pakuti ndiyo inofambisa zvinhu kubva kuSouth Africa kupinda murest of Africa. Tozoendawo pachirongwa chemabhazi eZupco. Vanhu vari kukwanisa kukwira mabhazi nemutengo wakaderera wakadzikiswa kwazvo. Ndiyo imwe mari yacho iri kusevhwa. Toda pane chirongwa cherolamel chehupfu. Pane subsidy iri kuenda ipapo zvakare.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti zvakanaka kugadzirisa budget renyika asi kumushandi wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri kumashure.
Hatingapembedzi zvemafiga chete asi tinofanirwa kuti tizive isusu kuti iyo mari yacho yatambira mushandi imari uye inokwanei. Kazhinji vanoita ongororo nekunyora vanokurudzira ivo kuti zvakakosha kuti panguva inenge yakaoma zvunhu mari inenge iripo ipapo ngaiwerengedzwe zhinji yacho iinde kunotambirisa vashandi kuti vawane muhoro unokwana. Nenyaya yokuti vashandi vavazve ndivo vanozokwanisa kuitira kuti nyika ibudirire, mamiriro eupfumi hwedu abudirire zvakare.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa nehurumende ichokwadi asi kunogona kunge kuri zvakare kupedza zuva rose munhu achiveza demo nechinangwa chekuda kutema mubanana.
Hurumende ine zvikwereti kumakanzuru, ine zvikwereti kwakawanda wanda. Saka zvikwereti izvozvo kana kuri kuti isusu taakuti taane mari yakakwana, tinofanira kunge tichibhadharawo futi zvikwereti izvozvo kuitira kuti tizova nemari yatiri kuti tinayo. Masurplus aya haasi kutarisa zvikwereti zvatinazvo.
Hurumende inoti kusagadzikana kweupfumi kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vanopikisa vanoti uori nekutonga nedemo ndizvo zvapinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Masangano anomirira vadzidzisi munyika anoti afarira nedanho reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rekuwedzera mazuva ekuti vadzidzi vabhadhare mari dzekunyora bvunzo dzeO level neA level gore rino. Nondorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati vanotambira danho ratorwa neZimsec rekuwedzera mazuva, asi vanoti vana vari kunyora bvunzo vanofanirwawo kuwedzerwa mazuva ekugadzirira kunyora bvunzo.
Kuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vanyorese kuti vanoda kuzonyora bvunzo dzaNovemba tinokutambira nemaoko ese. Tichiti kunofanira kuwedzerwa zvakare nekuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vawane gadziriro yakakwana vaine nguva nevarairidzi vavo vachidzidziswa sezvo zvikoro zvanga zvambomiswa kumashure. Uye varairidzi vacho vanozovabatsira kuita gadziriro idzi vakwanise kunge vawana mihoro inokwana inoita kuti vaite basa ravo nemazviro kwazvo.
Munyori mukuru wa Progressive Teachers Union of Zimbabwe, va Raymond Majongwe, vati kuwedzerwa kwemazuva ekubhadhara mari dzebvunzo kwakanaka, asi kana vabereki vasina mari hapana zvazvinoreva.
Chiripo ndechekuti hongu zimuseki inogona kuti maexams madheta achinjwa. Asi kachikuru chiri papa ndechekuti vabereki vakawanda, masivu 7s nemateacher, even vakanzi vana vanofana kubhadhara exam kusvika musi wekunyora, havana kwekutora mari nekuti mari dzerenda havana. Dzekubhadharira vana vezvikoro havana. Saka ingori extension hayo hongu yekuti vanogona kufara kuti notambopuwa mukana. Asi vakawanda vachatadza kunonyora even paitwa extension.
Majongwe vati chimwe chinofanirwa kuongororwa ndechekuti vana vari kuwedzerwa mazuva ekuti vabhadhare havana kugadzirira zvakakwana kunyora bvunzo idzi. Vatiwo vadzidzi vakawanda zvikuru vekumaruwa vanofanirwa kubhadharirwa mari dzebvunzo nehurumende. Mukuru weZimbabwe Teachers Association Vasisiso Ndlovu vatiwo vanofarira kuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vanyorese.
During the March period, as we closed down, there was a lot of confusion in Halibaloo, which affected the smooth registration, and it could have disadvantaged some of the students.
Pataka vara panga paine nyonga nyonga yakatadzisa vamwe vana kubhadhara mari dzebvunzo nekudaro kuwedzerwa mazuva kwanakira vamwe vana.
Kuwedzerwa kwemazuva uku kwafadzawo mumwe mubereki vaTimothy Maganga, avo vainge vatadza kubhadhara mari yebvunzo yevana vavo mapatya panguva yakavharwa mukana wekubhadhara. Zimsek kuburikidza nemukuru wayo vaLazarus Nyembeware yakazivisa mugwaro rakaburitswa nemuvhuro kuti mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo awedzerwa kusvika musi wa2 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ini ndinonzi Margaret Dongo, wangariwo murwe rusununguko. Ndada kuti ndigowo jekeserana nemi maererano nemakurukota akauya akabva kuANC kuSouth Africa. Ava vanhu ava vana kushanya vatumwa nehurumende sehurumende. Vakashanya serimwe wobato rakatora rakasunungura nyika, liberation struggle. Ndoinonzi solidarity visit yavo, yekuti vaite dialogue yekuti vaone kuti zvavari kuita nezvavakarwira ndizvozvo here. Chatinofanirwa kuziya chikuru ndechekuti havana kutumwa nehurumende, vakatumwa neparty yavo inonzi ANC. Kudai vakatumwa nehurumende, vaiva nekodzero yekuti vaonewo mamwe macivic organization nemaopposition political party. Nepamusana pekuti vanenge vakatumwa negovernment yavo, zvakasiyana pamusana pekuti apa vatumwa neparty kuti vazokurukurirana maererano nemapolitical party avo. Chamunofanirwa kuziva ndechekuti iyo ANC iruling party, ZANU-PF iruling party, saka vane something in common chavanoshare as political parties. Saka haisi government ishi. Ndoda kuti tijekeserane kuitira kuti rimwe zuva kana tichipaumba toziva kuti izvi tiri kupaumba zvakati, izvi tiri kupaumba zvakati. Zvakafanana namalema. Malema akauya kuno achiti ada kuti ari kudawo kuonana nepati dzake dzaari in solidarity nadzo. Haana haafumanikidzwa kuti hanzi ngaaya achienda kunoona maembasi aende kunoona vanhu vese. Anofamba akanangira donzo raafambira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Mapurisa nasi asunga mmiriri waHarare West mudare paramende muzvare Joana Mamombe zvitevera kutadza kwavaita kumira mudare nasi sezvo vanga vari kurwara. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni.
Besizothindiphela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele sibarecall, kungenanto besingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi, siyabathembisa ukuthi indaba ye-commission ayizukwenzeka. Sigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani.
Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila awe MDC Alliance yinkokheli yebandla le-MDCT.
Hayi, ke kuyinhlanganiso zakho kuphela lawe oyabe reporter kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile. Sibeyazivikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunjolunje olwenzakalayo.
Intsha yeZimbabwe yamukele ngenjabulo uhlelo lusanda kusungulwa ngabe-commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC olwe whistleblower app. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha 5690 sebesilile kulelo gcikwane labulala abedlula amakhulu amabili 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,795. Ave kwalichini le Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 29.3 million abafunyenwe bele coronavirus. Yabulala phose abantu abayisigidi esisodwa 929,444. Ibandla le-MDCT selixotshise amakhansila edolobho lakobulawayo ayithoba minembili abalisa umsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami. Izolo ngemva kokuxotsha amakhansila edolobho leHarare, ibandla le-MDCT lixotshise njalo umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale, lamakhansila edolobho leBeitbridge kunye leMarondera. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu bayakusola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila amadolobho la besithi kuzaphazamisa ukusebenza kuhle kukamanisipala kanye lokumelwa kukazulu kwezombusazwe ngesikhathi sinye. Abezanu PF sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wekhansili yeHarare kulungiselelwa ukhetho. uMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakansila alichumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla lamathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu, noma sasifisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impila kahle yethu ihambe kuhle, kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu, akubisi manzi empompini zethu, akubisi ukuthwalwa kwengcekeza, akubisi ukulungiswa kwesuwa, njalo akulancedo okulayo kumpila kahle kaZulu.
Osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yaleli dolobho.
Kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane, bame konke lokhu okokumisa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu. Noma kathesi sibona ukuthi lokho abayalabe kuyenza kungacina sokusenza ukuthi kwamanye ama-local authorities kugcine sokulamakhomisheni. Yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli, sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo, ayikhona laba amakhomisheni abazayenzwa okokufakwa nguhulumende.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zobo zepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje. Lokhu kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhansili cishe wonke azaqala phansi kutsha, ende siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini. Bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani yikudlala, kungana siyazi into esiyenzayo. Nxa kusehlula silikaba resigne bonke baphume, kumbe ikhansili ifake amakhomishini, kumbe kwenziwa ama-by-election, kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi. Lokho akukhanya ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani ngama-grievances zethu njengezakhamizi. Ayilungiswa indaba leyi once and for all, ngcono i-MDC Alliance yonke ivele iphume e-parliament le-council ka-1.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Galela Mafa, uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla.
Kungaba ngcono lixotshwe, kuzatshengisa ukuthi linalime ngabantu. Laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma lomonzura ebusuku njengoNicodemus. Phumanini kuhle, sifuna i-transparency. Abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni, lingatshelwa ngama-judges a-compromised. Sahamba saya ku-nomination court. I-nomination court ifanana le-high court, yalungisa konke yathi MDC yiphathi esemthethweni.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo, kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu kodwa phela umthetho kumele ulandelwe.
Ye, indaba yama-recalls ngempela ibuhlungu, lakithi kubuhlungu, kodwa besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba-recall, bekungelanto ebesingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi, siyabathembisa ukuthi indaba ye-commission ayizukwenzeka, siyigadile le nto, ayizukwenzeka noma kanjani.
Kusenjalo abe People's Democratic Party Zimbabwe, PDP, labo bathi sebemise umsebenzi amakansila akubo masipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume. Isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe.
Kuliqiniso simise umsebenzi amalunga ePDP abengamakansilas kumaward athize weleZimbabwe. Lokulandela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka 12 September 2020 lapho esivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli izinqumo somhlangano wePDP. Okunenkuza landela ngalesi sikhathi yikho lokho engilemvume yokukhuluma, okunenkuza ubuya ngesikhathi esilandelayo, kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano kube le resolution ye National Council eGweru ivumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abezanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba esithi asehlulekile uqhuba umsebenzi. Lokhe liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Idale labaphathi ntambo ele cabinet selivumelane ukuthi uhulumende ethule isinqumo sokuvumela ukuhamba kwamabhasi athwala abantu phakathi kwamadolobho okuthiwa intercity ngesilungu. Lokhu kwenzelwa ukuphathisa ukuhamba kwezifundi ezilungiselela ukubhala imihloliso kwamanje ababalisi abazoqondisa leyo mihloliso izethekeleli kanye lozulu jikelele obesethwele nzima imigoqo le. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho phansi kweziqondiso zikahulumende zokumelana lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Abanini bamabhasi ahamba phakathi kwamadolobho sebelaywe ukuba nxa befuna ukuphindela emsebenzini kuzamele baqale babhalise kugatsha olubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla ukuze bahlolwe ukuthi bayilandela na iziqondiso zokuhlanzeka lokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization i-WHO.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Intsha iyamukele ngenjabulo uhlelo lusanda sungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC olo whistleblower app. Okuyindlela uZulu angathumela ngayo imbiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijiyeneyo zelizwe engaziwa. Ingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku umnumzana Michael Ncube utshele uMike Hobe weStudio 7 okwenziwa ngabeZAC linyathelo elincomekayo elilakho ukuphathisa abafisa ukumangala izehlakalo zenkohlakalo bengela kwesabela ukuhlukunyezwa.
Ya lolu lihlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume
ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezijejeneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezindala.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukureporta inkohlakalo elizweni?
Khona silohlupho ngakhona apha nje ukuthi i-data into ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlali khwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezijejeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku-internet besende ama-messages abo besebenzise i-internet for free without paying anything. Bengabhadalanga lutho.
Laba basemaphandleni ke.
Ya, khonapha uhlupho yilolona lolu ukuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo. So yilo uhlupho olukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni. La kwamanye nje ama izindawo ezincane incane. Not kuyo yonke indawo.
Ngishisa ukuhlolisisa i-app le kancane. Sizwe u-chairperson wezakhe uMamu Lois Matandamoyo. Esiqhenya ngempela sithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa a-report inkohlakalo esingathi ngesikhiwa anonymous. Ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngani bayasaba ukureport inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu abareport inkohlakalo elizweni.
Khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha. So ekukhulumeni khona phana mabe bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke enzakalayo ba protected abantu bavikelekile ngokuba platform lay ekhona iyavikela ngendlela yokuthi ile tunnel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziniveza ukuthi ziyinkohlakalo. So kuyabe kuphela kuzwiwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela.
So kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela. It's just okuphumayo, it's between wena njalo abenhlanganiso yezakho.
Yeah, ayike kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabe reporter kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile. Sibe uyavikela abantu ukuthi bengatholakala ukuthi ngubani mhlawumbe o-reportileyo wakhuluma ngodaba olunjalo lwenzakalayo. So bayivikelekile abantu bengakhululeka beyisebenzise i-platform le.
Umnumzana Michael Ncube ingcwethi ecubungula ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe. Sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Whistleblower App lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Libona ngani uhlelo lolu siza na ekuqedeni inkohlakalo? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende weMelika uthi uzanika umvuzo wamadola angamakhulu azinkulungwane $100,000 ozabancedisa kudaba lokudinga ukuthi owadubula amapholisa amabili ayihleze emoteni yawo ngesonto edolobheni le-Los Angeles ngubani. Iqula elivela eNigeria lifikile e-Accra eGhana ukuyalawula inkulumo eziphakathi kwenhlanganiso ye-ECOWAS lebutho eselibusa kwelemali kusukela phakathi kwenyanga edluleyo lize lithathe umbuso owayengumongameli.
Abahlangothi lweZimbabwe National Family Planning Council basungule umkhankaso wokuhambela abantu emizini yabo kobulawayo befundiswa ngendlela zokuhlela kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqondiswe ikakhulu kwabasakhulayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abaquqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa, isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamachumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Gwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansini alukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku-24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa i-health yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasiyafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo ezicakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngile-stress sokuthi engxenye sengaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sisentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu. Ngoba lo mama endayivele uyetshena sithi engxenye vele uyagula, so namhlanje asendestile la ekhona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthesto. Tha umuntu kumele ehlale ekwazi istatus sakhe. Tha ukuhlala ukwazi istatus sakho lakho kulungile. Nangikha iindaba zemacansini bayamfundisa. Babe sifundisa ukuthi thokona khona umuntu kwamele azivikele futhi kwamele isikhathi yamelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabeZimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhla ka 14 Mpandula luqitshwa ngeviki ezayo. Abezethu NFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe besempophoma koBhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseminyela grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peter's kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende weZANU-PF ngohulumende othande ukuthembisa amanga, umthuli Ncube wayethembisa amabhizinisi ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze bebaphathe kahle i-business ngesikhathi se-COVID. Kodwa vele imali yakhona ngayizange ibuye ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani? Hatshi, ama-business la ngovuka uzenzele. Abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labo malayisha. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali ama-bank lawo azancede lapha lalaphaya. Kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama free funds hayi ngibona ngathi mina bazabhuluba bathwele nzima kodwa uhulumende hayi abanikanga imali obathembisa amanga
usomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu
kakhulu sibele umnotho welizwe uvele ukusukuma ngenxa yokusebenza nxa abantu besebenza izimpela ziyathuthuka ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubana angezelela amahola okusebenza bona angenze kuhle noma nje sokwazi ukunayo kule ndaba le e-COVID-19 esenza ubana sicile singena phansi kwembheda sichatsha kodwa uhulumende laye ukubonele ukuthi hhayi mana abeleke vula mbijana mbijana sinethemba ubana very soon sizafika kuphonto enda uzavula zamtshoso sibili ukuthi kodwa hayi into leyo sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi na ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla ngesikhathi zonke kumele ube ne-mask ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akusho nje ukuthi sisendawo so uhulumende nithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkonomi ubana kona kungama futhi abantu bagcina sebesidla luklubhu ungaseaseluhapa so-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi za ngohulumende omuhle kakhulu siyakubongela kona kubani ubana bakubonele kufanele ubana angezelele amahola from 8 ekuseni bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama so let's hope that now we're going to kuze kufike isikhathi kwebanye kuzabe sokuvuleke babela kunomali ngoba into le kukhanya nganasindaba nayo okwesikhathana sibili so sekusomele sikhumbe ukubana siphile layo sisebenze siya phambili.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa izimra kayikavulwa i-VID yokuthestwa khona izimota labantu kakukavulwa kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezinyeindawo zingavulwanga akuphathisi ngoba sikhangele labe-transport abamabhasi private buses lama-combis abakavunyelwa ukuvula so kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinisi amaningi angakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lelemelika ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi. singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance ngabebandla le MDCT. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 8:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.